Mo Zimbabwe hamusi kudaidzwa anonzwa mushure mekunge chikwata chemaWarriors chapinda masemifinari ekosafa Castle Cup nekudambura Swaziland 2-1. Zuva rimwe chetero maGreen Machine eCapes United akaita zvanga zvisingatarisirwe nekurakasha Zamalek kuEgypt 3-1 mumutambo weCup Champions League muNational Sports Stadium. Kunyange hazvo mitambo iyi yakatambwa nezuro, mhemberero iri kuenderera mberi zvakaitika izvi iri iyo nyaya iri kungotaurwa nezvayo mumabhazi, mumabhawa nemudzimba, veruzhinji vachiti ivo nhabvu munyika iri kusimuka zvishoma nezvishoma. MaWarriors ayo ari kurairidzwa naSande Chidzabwa ave munharaunda yakakosha iyi zvichitevera zvibodzwa zvakanwiswa naOvid Karuru pamwe naNox Mtizwa, izvo zvasiya Swaziland yave kudzokera kumba vatamba mutambo mumwe chete chete makwikwi aya. Uyu wave mutambo wechitatu MaWarriors achikunda mumakundano aya mushure mekurova Mozambique 4-0, Seychelles 6-0 nekuita Mangange 0-0 neTanzania. Vachitarisa matambiro aita MaWarriors makundano aya kusvika pari zvino, nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vachingirai miti vanoti semaonero avo Zimbabwe iri kudzoka nemukombe uyu kumba.
Tofara nebhora ratambwa neMaWarriors iri, dai vakomana varambe vakadaro vaenderera kumberi, mukombe unonzi kusafa mukombe wedu uya, tinoutora mukombe uya tinodzoka nawo kumusha.
MaWarriors ave kusangana neLesotho mumasemifinari nemusi wechitatu mumutambo uyo veruzhinji vari kutarisira kukunda zvekare kuti Zimbabwe ipinde mufinari pamwe nekuita chikwata chekutanga kutora mukombe uyu kashanu. Asi mufaro munyika hausi kutanga nekuperera pamaWarriors mushure mekunge chikwata chiri kumirira nyika muCAF Champions League cheCapes United chakasimudza nhandare yese apo chakatamba sechakasvikirwa mukudambura kwavo Zamalek 3-1. Mumwe muteveri wemakepe-kepe vaPonsent Mondiwa vanoti zvaive pachena kuti makepe-kepe anokunda, vachiti ivo nguva yana Zamalek yakapfuura kare, vachiti iko zvino yave nguva yezvikwata zvakaita semaGreen Machine.
Zvinhu zvakadzagara zviri pachena izvi kuti vakomana vanohwina. Anawo Zamalek vaya atomatimu madiki kwatiri isusu, tada kutotambana naBarcelona. Ha, vakomana vafadza. Handizvozvo havafadza, vatamba ezvetimu hauya hepi.
Vaive munhandare yeNational Sports Stadium iyi vakashamisika nematambiro akaita vatambi veCapes United zvichitevera kurohwa kwavanga vachangoitwa neYadha 2-0. Mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata ichi Fungai Kwashi anoti maGreen Machine aive akaisa mwoyo pamwe nepfunga dzese pamutambo weZamalek.
Mutambo ngokanaka, vakomana vatamba nemwoyo wese ende nematambiro ataita tachidhizevha kuhwina, takreata machanzi akawanda, takita mabhora renge rine good position, timu inge yakabatana inge iri unity, and we're thankful for the Cape supporters. You see them there, they've been there for us since if my playing days, even before my generation, and we're thankful to them.
Zvibodzwa zviviri zvakabva kuna Abbas Amidu nechimwe kubva kuna Ronald Pfumbidzai zvapinza Capes United mapoints matanhatu, maviri pasi peUSM Alger neAl Ahly Tripoli. Kwasara mutambo mumwe chete chete kuti mitambo ipere mugungano iri. Makepe-kepe atarisana nemutambo wasara neUSM Alger munhandare yeState Omar Hamad nemusi wesvondo. Mutambo uyo vanofarira kukunda kuti vasvike makota fainari emakundano aya. Zvakamira zvakadai, chikwata cheDynamos chafamba nzendo inodadisa vateveri vacho mushure mekukwira kusvika pachinhano chechipiri nekurova kwachakaita Bantu Rovers 2-0 mumakundano eCasolaga Premier Soccer League. Dynamos yasiyiwa nemapoints maviri chete nechikwata chiri kutungamira chengezi Platinum Stars icho chave nemapoints makumi matatu nechimwe chete mushure mekudambura FC Platinum 2-1 muBaobab Stadium. Asi vanotevera Dynamos vatove kupemberera kuve pamusoro-soro pechikwata chavo sezvo vari kutarisira mapoints matatu kubva pamutambo wavo nechapungu uyo wakagumira munzira vakatungamira 4-0. Zvikwata zvitatu Black Rhinos iyo yakaita mangange 1-1 neZPC Kariba pamwe neHighlanders iyo yakarova yadha 1-0 neChicken Inn yakanodamburwa 2-0 nechapungu kuAscott Stadium dzakabatana pachinano chechitatu nemapoints makumi maviri nemasere. Mitambo yese yeKasolaga Premier Soccer League yaiveko yakapera seizvi. Chishanu, Dynamos 2, Bantu Rovers 0. Mugovera, ZPC Kariba 1, Black Rhinos 1. Chapungu 2, Chicken Inn 0. Ngezi Platinum 2, FC Platinum 1. Shondo, Harare City 1, Wange 1. Shabani Mine 1, Haumine 0. Highlanders 1, Yada 0. Yada, iyo inopiwa mari yokushandisa na mprofita Walter Magaya, yakaenda kuBulawayo kunotamba neHighlanders nendege izo ziri kuriremera zvikwata zvakawanda izvo ziri kufamba nzendo refu iyi nebhazi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.